mavonero anosiyana vanogona kukomplaina kuti kubatana hakuna hamene kuti vanobva kumutunhu upi muno muzimbabwe tinofanira kuziva kuti chakakonzeresa kuti kuve neuniti ndechii uyezve zvinorevei ndingada kudzorera vateereri kumashure Unity Day izuva rakaumbwa namapato maviri amanationalist ZAPU nezano ZAPU ichitungamirirwa navangomo vatinoti Father Zimbabwe ikuwo zano ichitungamirirwa nathe late president vamugabe hakuna unity kana mupatanidzwa wakaita sauyoyo pangapfuura munhu nhasi achiti hakuna unity Unity yanenge achireva inenge iri ipi iri yei ichireveizve
Dr. Zembe tiri kuona kuti nhasi nyika iri kucherechedza zuva rekubatana reunity day asi vamwe vachichema kuti yanguve zuva rezororo kubatana munyika hakuna munoti pamwe chete nemashoko ataurwa navachirumanzu
ichokwadi kuti pangova kucherechedza zuva rakadomwa kwakuita vanhu vavanotikarinda vokungozorora nekuti vataura vachirumanzi pachena kuti mubatanidzwa wakaitwa namapoka maviri ezvematerezo enyika zano nezapo makore makumi matatu namashanu apfuura nekuti ndodzakadzazishana tirwisana saka mapatiro yakabatana ndokuita zano pedu ipo nhasi saka kubatana kwacho kungagovako kwavanhu vezimbabwe kaipapa mapoka akapfekana akaita rimwe vaona kuti zvavanga vachiita zvaasii nomunhu kuvanhu vezimbabwe nekuti vanhu vezimbabwe vakabatanidzwa nerudzi rwechitema vakabatanidzwa nekuwanirana vakabatanidzwa nemitupo saka zvakagara zviri matiri kubatana kwacho ikoko ava vakanga vachirwisana vaitoita zvisine tsika yarudzi rwezimbabwe vaitenge vapinhana vachiovayana vachiovaisa vanhu zvisiri izvi vakuda mutsika zvokupatana zvichitoichiridza chapo chevanhu vomuzimbabwe
vachirumadzi kupindira itino
ndinofunga Dr. Zemba mhene kuti unity yavanotaura ndeipi kana kuti inombonzi holiday iye zvino musi wa25 December izororo rinonzi Christmas Day zvinorevere kuti mazimbabwenzi ese makristu muno munyika handizvo asi ruzhinji runonzi ava ndo vanoenda kuchechi muzimbabwe saka zvakakodzera kuti tiine nezuva iroro tine zuva rinonzi Boxing Day zvinomborevei kumazimbabwe saka hatidi kupidigura chinhu chakanaka kuda kupesiwa maself agendas saka kana tikazova nemunhu kutanze kwai avanga vari mapato maviri akabatana orait kwamwe mapato aivako ndo api
regai ndidzokere kuna Dr. Zembe tiri kuona izvinoizvi munyika mune mapato ari kupikisa anosanganisira renyimi vazembe tingatarisira here kuti paitwe imwe unity day yekubatanidza mapato iwayo
zvakatiitika zvikapera ndezvemapoka maviri avoka rimwe saka zviro kwazvo ndezvekuti munyika mune besano zviro kwazvo ndezvekuti munyika mune chamutaranhara vona zviri kuitwa vapobisikara vana mhosva yavamhesa saka vachirumatizwa vari kutaura kuti tinofanira kuti tiite kubatana kubatana hapana kubatana kuriko nokuda zano period inova iye akabata matomo upfuudzi nenyika ndiyo iri kuvenga vamwe ichiponda vamwe ichitondiko zvino taakuzoponda
vachirumhanzu
vazimba vaka mavabvunza mubvunzo kwavo asi vanongopata pata apona papo vachinzenga mubvunzo wambavabvunza chiriko ndechokuti havagoni kuanza mubvunzo iyi nekuti vanoziva kuti pato ravo chero kwatsvuka chero zuva rikabuda nokumaudza nyemba pati yavo haimbofi yakahwina muno vakanguri vatiraya vachatiraya well munhu ane shungu asi shungu dzacho hadzisi dzakabudira ichocho vanozviva muhwande paromwoyo wavo mahoridhei haitivi maviri matatu nenyaya yekuti kwazoita rimwe bato rezvematongerwo enyika saka mubvunzo wenyu wokuti kuchazova neimwe unity day izvi because kwazova nerimwe bato vato hakusisina edi mazimbabwezi havachadzokeri kumashure.
Dr. Zembe, pane vari kutaura kuti unity iri kutaurwa yezapu nezanu, zapu yakati yakabuda muunity imomo.
Haina kundobuda chete, iye vari kutotsvakabuda ichokwadi kuti havasisimo muzanu PF. Ndinoda kuti kundibatanidzwa uyu wakagarirana pasi navangomona vamugabe, zvino vangomona vamugabe havachisiri panyika. Saka zvakatopera.